Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 9/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzi dzemabielection dzinoitwa munyika, vanhu vashoma vachinzi vabuda kuenda kunovhota uyewo dzichienderera mberi, kunyange hazvo bato reCCC rakanga rapikisa mutongo weHigh Court kuSupreme Court wekurambidza nhengo dzaro kukwikwidza. ZANU-PF inoti hainei nekusawirirana kwainoti kuri mubato reCCC nekudaro yakwikwidza musarudzo sezvinotarisirwa pamutemo. Musangano weCOP28 uyo unopera chipiri chinouya unoenderera mberi kuDubai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzemabielection dzekutsiva nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru dzakadzingwa navasengezoshavangu avari kuzvidhindo vakafano bata chigaro chemutauri chemunyori mukuru webato reCCC dzatora nzvimbo matunhu akadzingwa nhengo idzi, vanhu vashoma-shoma vachinzi vabuda kuenda kunovhota. Sarudzo idzi dzinonziwo dzaitwa murunyararo. Sarudzo idzi dziri kuuyawo panguva iyo daro reSupreme Court ranga rakatarisirwa kunzwa chikumbiro chakakwizwa nebato reCCC richipikisa mutongo weHigh Court wakarambidza nhengo dzaro dzeparamende kukwikwidza musarudzo idzi. Nezuro usiku, High Court yakapa zvakare mutongo wekuti kunyange hazvo nhengo dzeCCC dzakanga dzapikisa kuSupreme Court mutongo wekudzirambidza kukwikwidza uye kuti dzibviswe pamagwaro ekuvhotesa kana kuti pamaballot paper, izva zvaifanirwa kusendekwa. Hazvaifanira kusendeka parutivi mutongo uyu pachimirirwa kuti Supreme Court itange yanzwa nyaya iyi. Zimbabwe Electoral Commission yakazivisawo nezuro kuti yakanga yatobvisa pamagwaro ekuvhotesa mazita enhengo dzose dzeparamende dzeCCC dzanga dzichikwikwidza musarudzo idzi. Mutauriri weZEC vari mutevedzeri wasachigaro, Ambassador Rodney Kiwa, vakaudza Studio 7 kuti commission yavo yakanga yagadzirira zvakakwana uye zvikwanisiro zvose kusanganisira magwaro ekuvhotesa matsva zvakanga zvaive panzvimbo. Nzvimbo dzekuvhotera dzinonzi dzavhura nenguva dzakatarwa dza7 mangwanani uye dzichitarisirwa kuvharwa na7 PM kana 7 dzemanheru anhasi. Sarudzo dzeNational Assembly dzaitwa mumatunhu masere anoti Binga North, Lupane East, Cowdery Park, Blawayo South, Lobengula Magwegwe, Bate Bridge West, Nketa neMpopoma Muzilikazi, kuchitowo makanzuru 24. Mudunhu remabvuku, sarudzo idzi hadzina kuzoitwa mushure mekunge vaikwikwidza vakamirira CCC vamunyaradzi Fabian kufa hakutizwi varambidzwa nedare kukwikwidza, izvo zvakasiya vasikotisa kupwanya veZANU-PF vachinzi ndo vakunda vasina vakwikwidzana naye. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriri weCCC vapromisi Mukwananzi.
Isisu chedu kuramba kuti sarudzo dzaiitwa idzi inhema, hakuna sarudzo dzakadaro. Idambe raiitwa navamunangagwa vachida kuzvipa 2/3 majority mudare reparamende zvisiri pamutemo. Saka haiwa, ngavaiti havo, asi idambe, hapana chabuda, hapana chinoreva zvazvinoreva munyika yeZimbabwe.
Tinonzwawo kuti dare reHigh Court rakagara nezuro usiku rikapa mutongo wekuti kunyangwe makaapila kuSupreme Court hazvifaniri kutadzisa kuenderera mberi kwesarudzo. Munoti naivo mutongo iwo wakapiwa usiku?
Semataura wamuri kuita, dare rakaitwa murima, idare rerima. Irima rega, hapana chaedza, hapana chakabuda ipapo, hapana chichabuda ipapo. Vanhu vedu, vanhu veZimbabwe, vari clear vanoziva zvavari kuda vanoziva kwa zvavari kuenda zvinei nezviri kuita namunangagwa nedare ravo ravaka capture saka isi tiri kuti vanoZimbabwe ngavarambe vakamira paposition ngavarambe vakamira mudariro zvinhu zvedu zvinofamba nyange zvikaita sezvarema zvicharema hazvo asi kuguma kwenguva zvichabuda zvakanaka president Chamisa vachange vari kustate house ende vanhu veZimbabwe vachafara vachaita mufaro mukuru
Zvizvi zvamungaudza vana veZimbabwe tichienda mberi tichiona zvaitika panyaya yesarudzo idzodzi dzemabye elections uye remangwana rebato renyu seTCCC.
Kuinda kumatare inhau yekuda kuratidza vanhu kuti isusu tiri vanhu vemutemo tinoremekedza mutemo tine chivimbawo kuti mutemo charemekedza vanhu asi mutemo watadza kuremekedza vanhu ndava mutemo hausi wemunhu mutemo hausi wejudhishari mutemo hausi wavamunangagwa mutemo ndowenyika mutemo ndowevanhu asi zvinoratidza kuti vanhu vatadza kuremekedzwa saka vanhu zvavatadza kuremekedzwa isiwo chaita zvatichaita tine urongwa hwatichaita kumeka shuwa kuti nyika yeZimbabwe yadzokera panhau yemutemo asi pari zvino mutemo wenyika matare enyika ese ari kuratidza zaane mateya akatsveyama ari kutora divi ravamunangagwa haasisina chimiro chaanofanira kunge ainawo haana chiremerera chaanofanira kunge ainawo zvavanobuditsa hazvisi izvo zvinodiwa nevanhu vezimbabwe hazvisi izvo zvatingati muchirungu justice inoratidza kuti nyika iri kufamba zvakanaka mutemo uripo hapachina mutemo vemutemo vakatengwa vakatengerwa dzimba vakapiwa mari mubudikidzo dzavo hadzinei nejustice hadzinei nevana vezimbabwe asi zvicharamba takashinga tichienda mberi guma kwazvo pazvinogumira kumagumo kune nyaya nyaya ichafamba zvakanaka zimbabwe ichapururudza sanduko ichauya muzimbabwe nenzira isingafungirwi nemunhu wese tichifamba tichienda mberi kusvika zimbabwe yanaka
vanga vari mutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi vari parunhare muHarare nestudio 7 sarudzo dzeparamende mumatunhu emubulawayo dzaenderera mberi nhengo dzeCCC dzakasainirwa magwaro adzo ekukwikwidza navasengezo shabangu dzichikwikwidzana nenhengo dzezanu PF kuti tinzwe kuti sarudzo idzi dzafambawo sei mudunhu rebulawayo tabata vanoti ndiwo mutevedzeri wavashavangu vaalbert musanga avanotiwo nyaya yekuti vanhu vaviri vanomirira bato musarudzo inogona kunge yawedzerawo kuvhiringika munhengo dzebato ravo
maelections yes kubulawayo ndabhodha ndichingoona kuti hai kwakanyarara zvako kungoti hakuna vanhu vanopinda kunongopinda 1-1 bijana mbijana ende ndinoziva kuti kwakakonzerwa neiyo confusion yacho kuti vanhu vabuda kumabaloti vachabviswa kumabaloti vamwe vachiti indai munovhota vamwe vachiti hakuna munhu mumabaloti saka obvious kana uri normal person unoziva kuti confusion yacho inoita advantage kuzano but hakuna munhu angafosera kuti advantage iindise kuzano isituation neconfusion
iyo confusion yamuri kutaura iyo vamushanga muchaigadzirisa sei sebato nekuti tinoona kuti zvatokonzera kuti murasikirwe nezvigaro izvi zvichatorwa nezano PF
zvandinovimbisa vanhu vezimbabwe tichagadzirisa izvozvi togara pasi towirirana kana tawirirana zano haina zvainazvo muno muzimbabwe chete vanotora advantage yeconfusion but confusion haigari irimo katichazigadzirisa zvekuti munongoti chavamwe ndipresidendi iconfusion munoda kuwedzera ende ndimi munogara muchitaura ende kana muchitaura munongoti uyo anozviti ndisecretary general uyo anozviti ndiani imi muchiziva kuti ndiwo iye kana ari secretary general ndisecretary general Chamisa andiye president hakuna umwe president wecc
asi munotarisira here kuti nhengo dzenyu dzichakunda musarudzo idzodzi
tichaona kana maresults abuda but sekuona kwangu haiwa une confusion and maresults acho achashowa that confusion
vanga vari vanoti ndiwo mutevedzeri wavashavangu vaalbert musanga vari parunhare mubulawayo nestudio 7 tabatawo mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vanoti bato ravo rakaisa nhengo dzakwikwidza musarudzo nhasi sezvinopiwa nebumbiro remitemo yenyika
isu sezanu PF hatisisu takakonzeresa kuti paite by-election by-election yakaunzwa nokuda kuva kupokana namakaro arowanikwa mukati meopposition isu kana mutemo wataura kuti kune election hatingarege kupinda nekuti isu ndochinja takasungira kuti tirwire rusununguko kuti panoitwa election mwana wemuzimbabwe anovhota achivhotera waanoda isu ndosaka takaisawo masta edu pamabyelection. Hakuna election atinotadza kuisa munhu anomirira ZANU-PF.
Bato renyu reZANU-PF riri kupomerwa mhosva yekunyonganisa vanopikisa kuti munge muchiwana sarudzo idzodzi dzekuti muwane 2/3 muparamende. Munoti vamarapira?
Zviri zvekunzi isu tisu takaita izvi kuti tiite 2/3 majority. Mashoko asina maturo, mashoko ekuvanza nekuvanda, upenzi huri kuwanikwa mukati meopposition. Nekuti uku kunetsana nekutosvorana kwavari kuita hakuna chekuita neZANU-PF. Pachavo endi chokwadi vanochiziva, strategic ambiguity dzavo ndodzangovasvitsa pachinhano chanhasi. Hazvinei neZANU-PF, hatisisu takavati vaite politics vachiita dzokukanya samadhaka ekumahombwe. Zvunhu zvavakazvigarira pasi voga vakaita. Saka kana vakanya madhaka ngavachimananzva, ndo vakamakanya voga, vasade kubata bato reZANU-PF. Isu tiri kutofara kuti tine vamiriri veZANU-PF vapinda mudzinzvimbo vachimirira vanhu.
Zvii zvamunotarisira musarudzo idzodzi tichiona kuti vamaifanira kunge muchipikisana navo zvine mutsindo vakarambidzwa nedare kukwikwidza musarudzo?
Maelection anhasi afamba zvine runyararo. Tikutarisira kuti pakupera kwekuverengwa kumavhoti tinenge takakunda, nekuti isu tinotopinda maelection tichitarisira kuhwina. Zvisinei, isu tiri kufara kuti vanhu vedu vari kupinda vachimiririra vanhu, nekuti ZANU-PF ndiyo yoga bato rinogona kumiririra nekuitira vanhu zvakanaka. Nekuti sezvatongotaridzika ipapa, opposition kubva ipinde, chayo kutosvorana nekuvengana nekuposhana, hapana kana chimwe chavaitira vana veZimbabwe.
Vanga vari mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe kuti tinzwewo maonero avo nemafambiro aita sarudzo idzi.
Izvi zvavakunyadzisa kusekesa pasi rose, nokuti hadzisi sarudzo dzakadai. Mitambo inoitwa namajukwa nevatongi voudzvanyiriri, udzvanyiriri hukuru, hazvitombokwani kuti titisarudzo. Zvinhu zvese zviri kuitika izvi. Iye zvino zvabuda pachena kuti hai muZimbabwe muyawo muutongi hweZANU-PF ava marengenya. Zuva nezuva zviri kungobuda kukundikana kuita sarudzo dzavanhu nokucherechedza kodzero yavanhu yokuisa vatungamiri vehurumende vanomiririra vanhu. Hurumende yeZANU-PF yawana manhede pazvikadai. Zvakutaura zvoga kukonewa kwacho. Kunotyisa nokusekesa.
Tiri kuonawo kuti bato reTRC rakanga rapikisa kurambidzwa kukwikwidza kwenhengo dzaro nemutongo wakapiwa naJustice Katiyo kudare reHigh Court. Asi dare reSupreme Court ranga risati ranzwa nyaya iyi sarudzo dzakaenderera mberi. Munoti
Zimbabwe haina matare avanhu anobata makakava nemhaka akazvimiririra pachawo. Tinoziva chose kuti nokukonewa kwoutongi hweZANU-PF makore makumi mana namatatu, matare edzimhosva akaparadzwa. Chinhu chinosvodesa kuti ose ava muhomwe yeZANU-PF. Saka zvasiya vanhu vari pamhene vasisina utiziro hwokunogadzirisa makakava sezvinofanirwa kuitwa munyika inenge iri nematare ari panheyo yomutemo wavanhu. Ndiyo saka pachidzokerwazve kuti iko zvino munyika muno, bato rezvematongerwo enyika ramapitsi reDemocratic Party rana makore anodadza makumi matatu tichitaura kuti Zimbabwe inoda bumbiro guru romutemo wakadzikwa navanhu. Bumbiro guru ndo rinotara nokuumba matare avanhu. Matare avanhu achiita basa asina divi raakarerekera.
Zvinosiya papi utongo hwejekerere hwamunorwira imi semutungamiri webato rinopikisa muZimbabwe?
Zvaitika izvi zvinosimbaradza nhano iri kutorwa navanhu veZimbabwe yokurwira sarudzo dzejekerere dzavanhu dzinoshanda dziri mumutemo wejekerere, bumbiro guru nemutemo wesarudzo dzavanhu. Kuti chinangwa icho chiichi chinofanirwa kuti chirambe chichirwirwa kuitira kuti vanhu veZimbabwe vazvisunungure pautongi hweZANU-PF hwoudzvanyiriri.
Avanga vari nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa Democratic Party, Dr. Uriah Zembe, vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Voice of America.
Musangano United Nations wekushanduka kwemamiriro ekunze weCOP 28 uri kuitirwa kuDubai uri kuenderera mberi uchibuda nezvisungo zvakasiyana-siyana zvinonzi zvichabatsira mukuderedza dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze munyika dzichiri kubudirira. Kuti tinzwe mafambiro ari kuita musangano uyu, Tabata mukuru wesangano rinorwira nyaya dzezvinowanikwa kana zvakatipoteredza reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
Mikana izere yekuti nyika yedu ibatsirike, pano pakazara mabusinesses. Chandingade kutaura ndechekuti mari dzeclimate change handi mari dzekungoti munongopiwa onzishandisai, asi kazhinji kacho imari inouya through private sector. Saka hurumende inofanira kuti igadzirise yatingati business environment.
Ndeipi iyoyo vamaguhu yamuri kutaura iyo yamuri kuti business environment, uye inobatsira chii
kuti mainvestor vasatye kuinvesta muZimbabwe? Kuti kana akatanga project yake, kana akavaka, kana akatanga chaanenge atanga, zvakuda kuti zvakuda kusimuka panogona kuuya someone anouya achiti panapa papangu chienda. Kuti zvekare nyaya dzecorruption dzekuti mainvestor achida kupinda munyika anotanga anzi bhadhara chakati, ndibhadhare inini kuti ndikuprotekte. Saka business environment yedu inofanira kunge iri attractive kumainvestors.
Kunze kwezvamataura izvo vamaguhu, ndezvipi zvimwe zvamunofunga kuti zvingatadzisa vanoda kudyara mari kuuya munyika?
Chimwe chinhu chingade kuti Zimbabwe inyanye kufungisisa nezvacho inyaya yecurrency risk, yekuti tine mari mupengo inonzi RTGS. Mari iyoyo haidi kuonekwa nevanhu vemuZimbabwe. I think kunyangwe Minister of Finance havadi kuiona muhumwe mavo. Mainvestor kana vachiuya munyika yakadaro vanotya kuti mutemo unogona kungochinjwa, unzi kana vakaisa maEuro kana maUS dollar waakupiwa ari maRTGS kana mabond. So nyaya yerisk yecurrency yedu inoda kuti igadziriswe kuti mainvestor vave confident kuuya munyika. Nechinonzi rule of law, mainvestor ngaapiwe rule book, ngaapiwe mapolicies nemitemo inova protekta, kwete kuti vanoprotektwa nemunhu, an individual. Saka ndozvinhu zvandinofunga kuti izvozvo zvikagadziriswa, kune mainvestor vakawanda Zimbabwe inokwanisa kuattracta mabillions of dollars ekuinvesta mukumitigate kana kuti adaptation panyaya dzeclimate change.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunhare kuDubai neStudio 7.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya weStudio 7.
Kamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbonzvanda, vanova ivo mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust, vachishanda zvakare nemasangano akadai seAfrican Union neSADC mukuwanikwa ivo vachirwira kodzero dzevanasikana vasati vabvazera nemadzimai vechidiki. Amai Gumbonzvanda vanoshanda vari kwaMurehwa vachibata zvakare mabasa munzvimbo yeShamva nekuzumba marambapfungwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu, amai Gumbonzvanda. Mungatitsananguruwo kuti zvirongwa zvipi zvamuri kuita panguva ino yekurangarira 16 days of activism against gender-based violence, iyo inopera mangwana.
Takatarisana ne mabasa atanga atichita uya atirikuita pa mazuva atinawo iwaya 16 ekusumudza nyaya dzemhirizhonga dzirikusanganikwa nadzo nemadzimai isichanyanya kubata matambudziko anosangana nevasikana nemadzimai echidiki. Chekutanga ndechekuti tiri paRosaria Memorial Trust pasenda yedu yatinayo pamurewa tine dendere yatinopa kubatsira vasikana nemadzimai vanenge vamhirizhongwa. Emergency shelter iyoyi tanga tichikoshesa zvikuru pa16 days tichikurukurawo nevarimo mushelta imomo kuti tivadzikanise mwoyo yavo.
Zvii zvamuri kuita pari zvino kuti muone donzvo iri richizadziswa?
Chekutanga chataita kutoona vatinavo vatigere navo tichisimbisa mabasa edu. Chechipiri, seRosaria Memorial Trust tinobata nevasikana varimo misha mavanobva. Chechipiri, kuti vana vave nezivo, knowledge chaiyo chaiyo, zivo yevanhu vavagere navo, nharaunda yavagere, uye kuti vakawana chavanotanga kuti hana yake tanga kurova ave nemumwe waanotaurira. Vasikana vabudisa zvikuru kuti tinofanira kuve tine cheuviri yatinoti economic empowerment, mabasa emaoko, kuwana kuti vange vane mari dzavo, kunyanya madzimai HD ari muwanano. Madzimai ari kuti kana usina chaunacho uchingomirira dhedhi chakati chapera, avanoti madhcc kuti dhedhi chakati chapera, dhedhi chakati chapera, ivo usinowo yako homwe, unoramba uchidzvinyirirwa, uchitarisirwa pasi uchi mhirizhongwa.
Muri kushanda sei nemadzishe munharaunda dzamuri kushanda kumaruva?
Pa16 days ipapa seRosaria Memorial Trust takati kutaura nemadzishe nemasabhuku kukurudzira kuti pese pavawana mukana ngavasumudze kuti mhirizhonga isikarucha yedu. Vanhu vanenge vachitopara mhosva, vanenge vachiabhusa madzimai. Chimwe chatiri kuita seRosaria Memorial Trust pa16 days, tiri kubata nyaya dzeutano hwepfungwa. Takaita tsvakurudzo seRosaria Memorial Trust takabatana neUniversity College of London neWomen's University tichida kusumudzira kuti pese pane child marriage pane kurwadzikana kwepfungwa, kusagadzikana kwepfungwa, kurwadzikana chaiko chaiko, trauma, depression dzinoitika. Saka pa16 days apa tanga tiroda kudzikisa udzamu hwekuti tizive chaizvo chaizvo maringe nenyaya iyoyi. Saka takawana vasikana vechidiki, vamwe vakapinda muwanano, vamwe maresecha, vamwe vatinoshanda navo kuti vanyorewo pfungwa dzavo. Saka vari 16 tanga tiri kupublisha every day kusvika musi wa10 December zvavanofunga, maonero avo, chibato maexperience avakaita, zvii zvingaitwe kuti tigadzirise. Saka tiri kutarisira kuti pfungwa dzevechidiki idzi panyaya dzeutano hwepfungwa, mental health inobatana kunyanya nenyaya yeabuse nechild marriage, zvichabatsira kuti hurumende dzedu dzikoshese kuministri dzezveutano nyaya dzeutano hwepfungwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvinotonzwa kubva kune vakabata chigaro chikurongwa kwemabasa musangano reCRA vaRuben Akili pamusoro peurongwa hwevagari vemuHarare vari kuti vazvitengere pombi dzekugadzirisa mvura netsvina zviri kufachuka.
Saunganidza mari dzodzo dzinozoita kuti kukreditswa muma accounts medu nekuti infrastructure iyi kana kuti mapomba aya anenge ari kanzu. Saka tinati iconversation kana kuti inhauzirano yatotanga munharaunda dzakasiyana-siyana, nechikonzero chekuti mari dziri kuti dzikaenda kunoripwa mitero hadzisi kuzodzoka dzigadzirisa makenzi dzaanenge achitariswa nevanhu. Saka naizvozvo muchaona kuti imini dzimwe nguva pamwe paipaipi yacho yagadzirwa iri ngura $10 tikavagari vakabatanidza tingati $10 iyoyo kanzuro ichizobvisira vanhu mari idzodzo pamutero. Tingati tinoona kuti vanhu vanenge vaona kuti vagara munzvimbo dzakachena. Saka naizvozvo tingati imbe imwe tingati pachingati conversation munharano ikatotanga munharaunda dzakasiyana-siyana.
Zvinhu zvamunoona zvichibudirira here tichiona mashandiro anoita makanzuro, kune kumwewo kwazviri kuitwa here zvichibudirira?
Kana zvichikwanisika kuitwa neZimbabwe electricity supply yekuti vanonzi aitai waya dzemagetsi kana tambo dzemagetsi nemapoo, mari idzodzo dzinenge dzaitwa idzodzo tobvatazonzi vanhu ngavachizobvitirwa mari iyoyo pamari yemagetsi. Model iyoyo kana kuti maitiro iwavo ndiwo maitiro ari kuramba achitaurwa nevanhu.
Asi munoona here kanzuro yeHarare ichitambira urongwa ihwohwo huri kusimudzwa nevagari?
Tingati tingati tinozvitora nematiri maviri. Nechikonzero chekuti nikomajonga mukaona tingati nyaya kukanzuro yeguta reHarare kunyanyanya dhipatimendi reHarare water range richinzozombotadza dzimwe nguva kuisa mamita emvura. Saka ainge ichitotaura kuti vagari vanenge vane tingati mari yekutenga mamita vanozvitengera voga vozoenda kuHarare water mita iyoyo yobva yanonzi kuhanzi kukalibhuretwa here kana kugadziriswa unoti inoshanda zvakanaka here yobva yaiswa. Mari iyoyo pane fomu yanga ichinzi rinosainwa rasainwa kudaro $50 kuvati mamita anga aitaurwa nerudzi rwekenzi atengwa mita iyoyo kanzuro yobva yazoicredita mari iyoyo muakaunti nemunhu iyeye. Saka zvinhu zvange zvichiitika kungoti zvange zvisingaitike zviri pajekerere zvakanyatsobuda kuti pajekerere asi pakaitwa nhaurirano. Ndinoona tingati nyaya iyoyo pachinzuva kuti community financing inogona kuita kuti vanhu pano neapo vakwanisa nge vachiwanobudirira. Tingati modheri iyoyo ingacherechedza mukomajonga ndo modheri inochiranga ichaswa pamusoro peyanonzi mapay scheme yekuti vanhu varinge vachinzi inini kana mapiwa matenzi ndini muchaona kuti paiswa mvura paiswa masiweji. Saka naizvozvo achisi chinhu chitsva asi kunenge zvichida kudwa ndechekuti panenge pakuda nhaurirano dzakasimba nekanzuro kuti tinyatsoonesana nechikonzero chekuti panogona kuita maonero akasiyana-siyana nekuti zvimwe nguva kune vamwe vanhu vange vachibhenefita tingati mune nyaya dzeprogramend idzodzidzi. Saka zvimwe nguva zvinogona kutofesa resistance kune vamwe asi kune vamwe vanoda progression muchaona kuti zvinogona kuti tifambirwe zvakanaka.
Asi mati magara here pasi nekanzuro kuti muzeyeiwo urongwa hutsvau hwemapombi hwamuri kutaurawo, kunyange hazvo kwakuine urongwa humwe hwamuri kutaura hwemamita emvura nezvimwe zvakadaro zvanga zvichifamba? Izvi zvamava kuda kuti zvichiitwa nemuronga wamuri kuda izvi zvinoda kugarirwa pasi. Munogara pasi riini kana mava musati magara pasi?
Tingatisati tagara pasi dare reizvozvo nechikonzero chekuti tange tichiita pachirungu vatinoti maproduct, tingati hatoti pachirungu product consultation, nechikonzero chekuti zvabuda kune imwe nzvimbo yesouthern park dzimwe nzvimbo dziri kuve dzinovakwa pari zvinhu. Saka tira kuona kuti tikatanga tanyatsoita tsvakurudzo dzedu tobva taita mutsangano mukuru nekanzuro yeguta reHarare tibvobva ivhen magovernment department tivaonesa kuti urongwa uyu une mabhenefita akadai akadai uyezve tichiona kuti aitwa kwacho zvambonyatsofamba zvakanaka here uyezve tichigadzirisa maburi kuti kana panoitwa zvakaitwa kana zvisina kunyatsofamba zvakanaka ndezvisina kunyatsofamba zvakanaka. Asi pari zvino tingati hatisatanyatsogara dare guru asi tamboramba timboonesana hedu nevamwe tingati vakuru vekanzuro panyaya iyi.
Manzwa kubva kune vanotungamira zvirongwa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunhare muHarare nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzemabai election dzinoenderera mberi mumatunhu akatarwa. Nhengo dzeCCC dzakarambidzwa nedare reHigh Court dzisina kukwikwidza musarudzo idzi. Musangano weCOP28 unoenderera mberi kuDubai kuchiitwa zvisungo zvakawanda zvinotarisirwa kubatsira nyika dzichiri kusimukira. Tabva tasvika kumagumo edu echirongwa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.